Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoro ye na udzedu dzanasi mufurombudzi 7 2016. Hurumende yeBritain inoti ichawedzera mari yekubatsira nyika yeZimbabwe nemari yechikafu sezvo vanhu vanodarika mamiriyoni mana vanenge vakatarisana nenzara kubva muna ndira kusvika muna kurume gore rinouya. Vanhu munyika votaura maonero avo nezvesarudzo dzemutungamiri wenyika yeAmerica dziriko mangwana. Nengo dzeMDCT dzosungwa mushure memhirizhonga yakaitika kuzvishavane nemusi wesvondo. Sangano rekuAmerica reFree to Smile Foundation robatsira vana vakatsemuka muromo kuMpilo Central Hospital. Murairidzi wengezi Platinum vatonderai ndiraya vanoti chido chekuda kutamba mumakwikwi eAfrica chakapa kuti chikwata chavo chisimudze mukombe wechibuku Super Cup. Muchirongwa cheLife Talk na 8 p.m. nasi tiri kutarisa nezvesarudzo dzemuAmerica idzo dziriko mangwana. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001 202 465 0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. ne4930 kHz pashortwave. Musakanganwa kutifarira paFacebook page redu nekujinya pakanzi like pa page redu revoa shona.